Nyaya iripo ndeye kuti hurumende payakapinda pachigaro gore rapera yakavindisa kuti gore risati rapera tichange tichiwedzerwa mari dzatinotambira, asi chakazotiodza mwoyo ndechekuti gore rakazongosvika pakupera pasina chaitwa nehurumende. Rino richibva ratangazve pakanzi mari yava kuzouya muna February achizosvika hapana zvichakaitika. Kusvika iye zvino pakutaurwa mashoko okuti mari ichazowanikwa muna April. Pane mamwe zvemashoko ari kuita sokuti ingangowanikwa muna June. Saka isusu sevadzidzisi uye vashandi vehurumende hatina mufaro zvachose, mwoyo yedu yaodzwa nekuramba tichingovimbiswa pasina chinoitika.
Chii chiri kuita kuti hurumende irambe kunge ichiisa runyoro rwayo pachibvumirano chekuti mari inouya rini?
Maonero andinoita ndokuti hurumende inogona kunge isingakwanisi kuita zvayakavimbisa. Naizvozvo haisi kuda kuzvikomita kuitira kuti inozowanapo kunzvenga napo kuhwanda nomunhu. Asi izvi ndo zvimwe zvee zviri kutiodza mwoyo, nokuti tiri kuti kana vari vanhu vari kurevesa, ko chibuda ikapachina mobva maitira zvinyorwa pasi kuitira kuti chero ani nani anyatsoona kuti pane kuda kuri kuita mativo ose ari munhaurirano.
Tinoonawo kuti matoburitsa zvamunotarisira kuzoita muna April kana makanga musina kuwedzerwa mari kuburikidza nezvanyorwa paFacebook yesangano renyu kuti panofanira kunge pachizotorwa matanho ekurangwa mabasa.
Chinoita kuti zvidaro kuona nhoroondo yekwatiri kubva kuti tiri kungoramba tichivimbiswa zvakafanana nekuswededzwa kwechiyero chatinenge tapuhwa, tonzi tichakupai pakati musi uya wosvika, zvonzi angatichimirira zvemangwana. Saka taakuona sokuti hurumende iri kutora sakamutambo kokungoti mazuva arambe achifamba vachingovimbisa. Saka isusu tinobva tarwadziwa nokuti tanga tiine tariro yakakwiririsa uye tine zvikwereti zviri kuramba zvichingokura zvakanga tichiti tikawedzerwa kuda tinombokamurawo.